masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvekare masikati anasi uri musi wemugovera mbudzi 18, 2017. Chino chirongwa cheStudio 7 chinokosha chatinokuudza inyaya dziri kuitika muZimbabwe tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa paFacebook yedu yeVOA Shona. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinopinda muchirongwa chekuratidza vamugabe kuti havachadiwa nevanhu. Kwaita mufaro mukuru nhasi muBulawayo apo vanhu vazara mumigwagwa yeguta iri vachifarira mauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vaungana muHarare vachitsigira zvakaitwa nemauto vachiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Urongwa hwekuratidzira uhu hwakarongwa nevaimbove varwiri verusununguko. Marvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7 ataura nemutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa kuti tinzwe zvaitika.
Vamangwanani nguva dzisati kuma7 AM vanhu vanga vatova mumastreets eHarare vachiridza mahuta, vakatenga mafulegi vachipererera, uye zvakare vamwe vanga vaenda kuZimbabwe grounds uko kwataurwa masolidarity message nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira sangano remawar veteran, macivil society organizations, mastudents nevamwewo vakasiyana-siyana muguta reHarare.
Iwe ungati vanhu vari kunzwa sei nezvauri kuona, uyezve pane vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana here, marudzi akasiyana-siyana here? Nokuti mumifananidzo yatatiri kuona padandemutande reinternet tirikungoona zvakasiyana-siyana.
Vanhu vabatana marudzi ese mudemonstration kana kuti mukuratidzira kwanhasi. Pane vanhu vatema, pane varungu, pane makaladzi, pane maindieni, vese vari mumugwagwa. Asi zviri kunyatsoratidza pachena kuti vanhu vakafarisisa kwete kufara chete. Vanhu vari kuita kuya kunonzi kupembera, ende tikuona kuti migwagwa mizhinji haisi kufambika nekuda kwemotikari dziri kuridza mahuta. I think muri kungozvinzwawo ipapapa. Vanhu vari kuti vazhinji vataurwa navo neStudio 7 vari kuti ndiko kekutanga vachipinda mukuratidzira, nekuti nguva yese vanga vachitya kurohwa nemapurisa.
Munoona vamugabe vachitambira here zviri kutaurwa nevanhu izvi?
Ndofunga pari zvino vamugabe havasisina choice, nekuti even motikari dzeZANU-PF dziri pakuratidzira ipapapa, and kana ivo vari kuona ndofunga ndinedi vekuti mauta anavo kumba kwavo vari kuvaratidza zviri kuitika munyika yeZimbabwe. And handioni vachipukunyuka because vanhu veZimbabwe vari kutaura zvakanyatsojeka, havasi kumbowanda wanda sezvaiitika mazuva ekare. Vari kutotaura kuti vamugabe hatichadi nezvavo, ngavachienda.
Imwe nyanzvi munyaya dzechiuto inoti zviri kuitwa mumauto zvokubata nokuchengetedza vanhu vanofungidzirwa kuti vaita zveuori zvinhu zvinotarisirwa munguva yakaita siyakatarisana nenyika. Nyanzvi iyi inoti kunyange hazvo mauto asina masimba pamutemo ekusunga vanhuwo zvavo, zviri kuitwa nemauto panguva ino zvinhu zvinokodzera sezvo mapurisa anga achitadza kubata nyaya dzeuori. Rachel To weStudio 7 ataura nemutungamiri weZimbabwe Global Forum vaSocks Chikovero, avo vaimbove ofisa wemauto echimudenga, kuti tinzwe maonero avo.
kana tikada kutaura chokwadi tingati isusu mauto ari kubetserana nehurumende iri kutonga yezano PF sendichidero ndiri kudero nekuti kana tikatarisa pane zvakaitika nezuro takaona vamugabe vachienda kuno officiata graduation kwevariwo mutungamiriri wenyika vachiofficiata saka hatingati mauto ndo vari kutonga
vachikowero tiri kuona mauto ari pamberi mukufambisa zvinhu muZimbabwe saka tingati mauto haasi kutonga here papa
tinogona kuzvipa mazita akasiyana siyana asi kuti vakapindira pakusafambisa zvakanaka kwezviri kuitika mumatongerwo enyika ari kuitwa muZimbabwe
vachikowero tiri kuona vemauto vacho vachibuda mapepa navo vachitaura izvo kuti izvo vakatora vamwe vanhu vavari kuferefeta nenyaya dzehuori mauto ane simba here rekusunga vanhu vozvavo
hongu havana simba rekusunga rakafanana neremapurisa asi ivo semauto vanaro ravanaro vanotangira kusunga vachisvika pavanosvikira
munguva dzakadai yeah. Ndiani anganzi ari kufambisa nyaya dzekuchengetedza mutemo
Zimbabwe Defense Forces inotenga masoja epasi masoja emukadenga mapurisa nemaprison service saka vanhu vese ava vari pasi pezimbabwe defense forces vanoshiya maresponsibilities vanoteerera kuna komanda umwe chete kana nguva yasvika sepatasvika panapa
vamugabe pari zvino vakachengetedzwa nemauto zvinhu zvakadai zvichiitika muZimbabwe tingati mauto haana here kutora masimba
zviri kuitika ndechekuti mutungamiriri akanaka anoteerera zvinotaurwa nevanhu muto akanaka anoteerera zviri kutaurwa nevanhu pakati pemauto navamugabe pane umwe asina kuteerera zviri kutaurwa nevanhu
avo vange vari mutungamiri wezimbabwe global forum vasocks chikovero vachitaura vari parunhare vari mujohannesburg kusouth africa narei choto westudio 7 Rimwe gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights, Valizwe Jamela, vanoti zviri kuitwa nemauto pana vamugabe zvinonetsa kuti pane kuchora kwemutemo kana kuti kwete.
Mamiriro akaita zvinhu pari zvino, matare dzemhosva neparamende dziri kutongozvishandira zvichienderera mberi. Hapana chinoratidza kuti chiripo chiri kushinga konesa kuti paramende nematare aenderere mberi mukusenda
zvakaitwa nemauto hazvipindire here munyaya dzekutongwa kwenyika uyezve zviri pamutemo here
I think chakakosha ndechekuti vanhu vadzokere kustatement yakapiwa nemauto vachianaunsa kuti chii chavari kuita statement yavo inoti iyo havasi kuzodisturba kana kuzomisa mamiriro akaita zvavari kuita vari kutivo hapana chavari kuchiri kuzochinja mukuru wenyika acharamba achingova mukuru wenyika
pane nguva here iripo yekuti mauto adzokere kunzvimbo yavanogara
maererano nenguva hatisi kunyatsoziva nokuti zvandisati kutaura kwandaita mauto asati apa information kana kuti vasati vaannounsa kuti urongwa hwavo hwakamira sei zvizhinji zvimwe zvatiri kungosangana nazvo zvino zviri kungotaurika pamasocial media kana pamedia asi hapasati pavana atingati maofficial
ko izvozvo kungoti mukuru wenyika anotaura ega kuti ari under house arrest hazviafekti here mashandiro anoita hurumende
handizivi hangu kuti mashoko okuti mukuru wenyika akataurira ega kuti ari under house arrest ari mashoko anenge achibuda kupi
nokuti takanga tanzwa vazuma vachiti vataura napuresident Mugabe pafoni akataura kuti vari confined kumba kwavo
hongu zvauri taura zvinhu zvakaitika 3 days ago asi sokuziva kwamunoita kubva ipapo pane zvakawanda zvakatozochinja mukuru wenyika takaona mifananidzo ndosaka ndichiti zviri kuitika kuno kuZimbabwe there is a lot of confusion iripo yekuti hatina information chaiyo chaiyo iri official yokuti chai chaizvo tingataura tichiti maringe nezviri kuitika chii chaizvo chaizvo chiri kuitika
Valizwe Jamela vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vachitaura vari parunhare muBulawayo regai timbonzwa zvaitika muHarare nhasi
Harare uko kunotosapota step yakatorwa nevakuru vedu ami tiri kutoenda kunotsigira zvavakaita zvavakatitira.
Basically, these are the Zimbabweans. We're saying to our army, thank you very much for the peaceful intervention. And it's time for the masses of Zimbabwe to say Mugabe must go and must go like yesterday. We can't wait to see his back. And today's solidarity is consists of every Zimbabwean.
For us, it's about a new beginning. For us, it's about the end of a tyranny rule. And we are going to take our Zimbabwe back. This flag, my guy.
The mood is excitement. We're finally allowed to be excited. This is our Independence Day. This is our real Chimurenga. This is Zimbabwe.
Marvelous. Vanhu vari kuti chinyi pa social media.
Vawandenda ndakagara pano ndichiteera ndichiteerera chimbo chiri kubva ikoko kuHarare kuZimbabwe. Ndatombopotsa ndasimuka kuti nditambe nekuti ha zvatiri kuona zviri kuitika pano padande mutande redu re social media pa Facebook page yedu ye VOA show nanhasi pakabaka. Tinayo Naika TV Scott ari kuti tsenda pinda muchirongwa. Tene ndai tinokuchingamidza ari kuti pfe futi no tamsa anga chimombe ari kuti hapana chandiri kuona kana kunzwa akutaura kuti mukomata musanga handisi kuzva kuti muri kupi asi refresher i browser yenyu dzimwe dzenguva pamwe ndo zviri kuitika. Patson Party Tavera ari kuti tiri pano pachirongwa. James Matavave tinokuchingamidza uyezve uri kuti pfe hangu neche paHarare apo. Tambu Matambo ari kuti listening and watching from India. Kwakadii koku India uko kune avo vari kuteerera pari zvino ivai madzvanya pakanzi share kuti tione takawanda uyezve kune avo vari kuona zviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana siyana titaurei kuti zviri kufamba sei kwamuri nekuti taona apo ini ndakatyamadzwa nevamwe mukoma vandaona pavhidhiyo vachiita ivo kutsvoda futi yemasoja ndokufara kuri kuita vamwe vanhu vari kuti ivo nhasi iri kuita kunge zuva reindependence yavo. Amino imi wawande pane zvataona apa chii chanyatsokubata iwo pamoyo nekuti tiri kuona kunge zvakaitika 1980 zviri kuitika zvenhasi.
Mafariro ari kuita vanhu ndoatakavona paindependence yokutanga asi tinoimba kuti gwendo gunogu zvinhu zvichafamba zvakanaka kupfuura zvazvakaita kubva muna 1980 kusvika pari nhasi. Zvinofadza chose kuona vana vezimbabwe vakafara vakasununguka vachifara sezvavari kuita izvi nhasi. Marvelous.
Inini chimwe chandibata ndataura nemutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa ari kuti iye muHarare anga ari kuona vanhu vari pese pese vanhu vari kuti ivo vari kufanira kunge vachienda kune square yavanoti iyo Robert Mugabe Square ndokwavari kuti vachasangana uyezve vachawanikwa ivo vachitaura nevamwe vanyarikani vachange varipo. Kwanga kune musangano kugwanzura stadium nhasi kwaanga ari kuti iye Patricia Mudadigwa kwawanikwa iko kuchitaurwa nevakarwa hondo yerusununguko nemasangano akazvimirira uyezve nevamwewo masangano emunyika ematongerwo enyika. Ndinokwazisa William Guri vari kuona nesu toenda kwamuri vawande.
Tinotenda chaizvo. Marvelous. Sezvo nguva yedu yapera regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinopinda muchirongwa chekuratidza vamugabe kuti havachadiwa nevanhu. Kwaita mufaro mukuru nhasi muBulawayo apo vanhu vazara mumigwagwa yeguta iri vachifarira Mauto. Tabatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com. Nokuonekai nemufaro ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Tosangana zvekare manheru na7 p.m.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti tosangana na 7 p.m.